Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 1, 2025. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutuma kwanza kwa nesu mshurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti esu nesu mshurongwa chedu cha nasi. Sangana runomiri rava garive umusha wechitungwiza rinoti richagara pasi nekanzuru pamusoro peurongwa wayo wekuda kuputsa rushowa kana kutima jura oro achawani kwa akawa kwa risiri pamutemo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopa maonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roin kuda kwashe kachiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ofarirwa zvakanyanya nevateeri vemimhanzi zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadande mutande. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti richaedza kugara pasi nekanzuro yechitungwiza risati ratora matano zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nekanzuru kuti ine urongwa hwekuti vagari vakaisa majurahoro kana ruzhova vasina kupiwa mvumo nekanzuru vazvigadzirise. Kanzuru yakapa vagari kusvika musi wa28 mwedzi uno kuti majurahoro avo ange ave pamutemo vachibhadhara madhora ekuAmerica 150 kukundikana kubhadhara mari iyi midhuri yavo yoputswa. Mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvea vanoti sevagari vanoona sekunge kanzuro iri kuisa simba kuzvinhu zvisina basa ichikundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nedhorobha ravo anosanganisira kushayikwa kwemvura nekupfachuka kwepombi dzinofambisa tsvina yemuzvimbuzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yechitungwiza kana omeya, asi mumwe kanzura abvuma kuStudio 7 kuti tsamba iyi ndeyechokwadi uye yakabva kukanzuru. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Kuvea.
Sevagari zvinhu zvakatikatyamadza kuona gwaro iro richiiswa mumasocial media ese maWhatsApp, maFacebook, maX nekanzuru yedu.
Makanga musina kunge manzwiwo here pfungwa dzenyu padanho iri kana kugarwa nemi pasi?
Kanzuru yedu haina kumbogara pasi nesu semastakeholders kuti vatiudze kuti pane chirongwa chakadaro chiri munzira kuuya. Chechipiri, sevagari tiri kukatyamadza kuti kanzuru inokoshesa nyaya dzemajuraho ichitadza kukoshesa kuregulariswa kana kuiswa kwedzimba dziri pamutemo dzinopfuura 55,000 muguta redu rechitungwiza. Kana iri mari yavari kuda, dzimba idzodzo dzinokwanisa kuvapa mari yekuti guta ringe richigadzirika. Dzimba dziri kugara pachena. Chechitatu ndechekuti vashandi havasi kubhadharwa. Ndivo zvekare vashandi vari kuda kuti vapinde mumusha vachipwanya kana kuti vachibatsira kubviswa kwemajurahu avari kuti haasi pamutemo.
Muri kureva kuti apa muzvare Kuvhea?
Zvinhu zvinokosheswa nekanzuru yedu zvatikatyamadza zvakaita seiyo nyaya yemajurahu. Mumusha umu tine sewage iri kuyerera mudzimba, sewage haisi kugadziriswa.
Saka matanho apa hamuchatora, zvii zvamuri kukurudzira vagari kuti vaite?
Sezvandataura pekutanga,
kuti sevagari vazhinji hatisi kubvumirana nemutemo uyu. Saka zvinongoreva kuti 28 February vari kutaura kuti ndozuva rekugumisira kuti vari kubatswa nemutemo uyu vange vaenda kukanzuru vanobhadhara mari kana kuti vapwanya midhuri yavo. Hatisi kuwirirana nayo zvekare. Saka tati tichatanga taona kuti tataurirana nekanzuru togara pasi tonzwisisana izvozvo tiri kumbokurukura nevatakatuma makanselas. Kana zvarambisisa tonzwa vemutemo kuti tochiita sei sevagari 28 wacho asati asvika.
Ava vanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vachitaura vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti danho rehurumende yavaDonald Trump rekuendesa kujeri reGuantanamo Bay riri kuCuba vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro ekugara muAmerica vanenge vabatwa vaparadzi mhosva harina kodzero dzevanhu dzarinotyora. VaTrump nechitatu vakazivisa nezveurongwa uhu pavaisaina mutemo weLake and Rail Act uyo unosungira gurukota rezvemukati menyika muAmerica kuisa muusungwa vanobva kune dzimwe nyika vanenge vasungwa mushure mekupara mhosva dzinosanganisira Cuba kana zvimwe. Jeri iri riri kuchengeterwa vanopfurikidza mwero. Masangano anorwira kodzero dzevanhu agara zvavo achiti jeri reGuantanamo Bay mucherechedzo wekuti America haichengetedzi kodzero dzevanhu sezvo vasungwa vakawanda vachinzi vaichengetedzwako vasina kupomerwa mhosva kana kutongwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasie nezvenyaya iyi.
Pane zvino hatikati pangave pane kutyorwa kwekodzero because uyu mutemo uyu wakabva nekucongress saka ndo watove mutemo wemuAmerica. Saka kutyorwa kwekodzero inenge yanyaya yekuti mutemo wacho paunenge wakuchiimplimentwa uchaimplimentwa here vachiitarisawo into consideration dzimwewo kodzero dzinosanganisirawo kuti munhu anokwanisa kuva ane right ye yatingati pamutemo due process. Saka izvi zvindo zvinhu zvatofungudza kuti maybe zvinokwanisa kuve zvichizooneka pamberi apa kuti mutemo uyu pauchazoimplimentwa ungave uchiimplimentwa zvakadii ende uyezve kungave kune dzimwewo kodzero here dzingave dzichityorwa panenge pachi
mutemo wakajeka uchinzwisisika uyu vaMasie.
Uyu mutemo uyu watove mutemo muAmerica ende mutemo uyu uri kutaura zvinhu zviri clear zvokuti kana usina mapepa wakapara mhosva ndo panofanira kubatswa. Kana usina mapepa wakapara mhosva ende mhosva dzacho dzirimo mumutemo iwowo dziri kutaurwa marights ako kana kuti unosungwa uchienzwawo kuchizarira sezviri kutaurwa.
Asi mutemo uyu unokwanisa here kunge uchipikiswa kumatare edzimhosva?
Pachidimbu iyi yava mutemo muAmerica ende ya federal law. Saka kuchallenja kunenge kuchizoitika ipapa apa kunenge kuchichallenja kuri kumatano ekumusoro kwakaita sekusupreme court ende kana pachallengewa panenge pakuchitaurwa dzimwe nyaya dzinenge dzichibuda kutaiwa mutemo uyu unotyora dzimwe kodzero dziri mubumbiro romutemo. But honai zvinenge zvichiitika apa manje ndezvekuti kana usina mapepa uri muimmigrant asina mapepa uyezve wakapara mhosva pachanetsa panenge pane very thin line yokuti pave pachiitwa maarguments anenge ari constitutional kuti uyu mutemo usagadzwe. But sezvandataura pakuimplementa mutemo uyu kune dzimwewo nyaya dzakaita senge maprocedural due processes yokuti kana munhu abatwa munhu ane kodzero dzake semunhu dzokusabatwawo zvisina kunaka zvokusaitwa torture kana zvokusabatwa zvisina hunhu.
Ava vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa vafuve mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa vafuve mbula.
Vanotengesa zvinhu zvavo pamberi pezvitoro nemunzvimbo dzinoungana vanhu kumaruwa vava kumanikidzwa kutora maresinesi ekutengesa zvinhu zvavo kana kuti hawkers licenses. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa zvinhu ava kumaruwa vanoti vava kubhadhariswa mari dzemaresinesi dzakasiyana siyana zvichienderana nedunhu ravanogara. asi vose vanoti kubhadhariswa kutengesa zvekudya zvakaita semichero yemusango utsine hwemhando yepamusorosoro sezvo vari kuedza kurarama muchokwadi. Mumwe mugari ari kutengesa mango pamurombedzi ndiamai Jennifer Rusere, ava vanoti vanowana madhora masere pazuva. Vanotiwo vanonzi vabhadhare madhora mashanu pasvondo semari yerezinesi yavanoti yakawandisa sezvo mamwe mazuva vachiwana mari shoma.
Vanhu ari kuchema nenyaya yekuda kwokuti laisenzi harisiri zvimwe zvinhu.
Mumwe anotengesawo muriwo nemadomasi zvaanorima mubhuku rekwachiyangwa pedyo nemurombedzi vaSimon Chiyangwa vanoti kanzuru iri kuda kukohwa paisina kudyara sezvo pasina zvainoitira vanotengesa. Vanimurodi Chizhanje vanotengesa michero yenguva iyoyo nezvirimwa zvavanorima zvakaita semagaka, chibage nezvimwe kumangura. Vanotiwo madhora makumi matatu kana kuti US$30 yavanobhadhariswa pamwedzi nekanzuro yemakonde yakawandisa.
Malicense acho mapraisi atakakwira samana akanyanyisa. Even though riri regore zvaro.
Mukuru wekanzuru yezvimba Rural District Council vaEnias Chidhakwa vanoti vanobhadharisa marezinesi kuvanhu vanotengesa munzvimbo mavo kuitira kuti vawane mari yekuvandudza matunhu madiki ari munzvimbo yavo. VaChidhakwa vanoti vakapiwa mari yekuvandudza nzvimbo kana kuti devolution funds inoita zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri emari yemunyika kana kuti 622,200 zig. Vanoti mari iyi zvikamu zvitanhatu kubva muzana pamari yavainge vavimbiswa yavanoti ishoma zvikuru pane mabasa ose anoda kuitwa. Mukuru wekanzuro yenyaminyami kukariba vapita chinoda kufa vanoti mari dzekuvandudza matunhu dziri kuvayamura kuvaka zvikoro nemakiriniki mudunhu mavo mavanoti muchine zvikoro zvisina midhuri.
District rakasaririra sitereki munyaya dzezvikoro nemakiriniki. Saka naizvozvo kanzuro yakawana zvichikosha kuti mari dzedevolution dzatiri kuwana kubva kugovernment tidziendese panyaya yekuvandudza zvikoro zvemuarea.
Asi vachinoda kufa vanoti mari iyi iri kuuya iri shoma zvekuti zvichavatorera nguva kuti vavake zvikoro zvakawanda vachiti gore rapera vakapiwa zvikamu zvitatu kubva muzana pamari yavainge vakavimbiswa. Munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti makanzuro anofanirwa kubhadharisa vagari nevanotengesa mari dzemarezinesi nemutero kuitira kuti vawane mari yekusimudzira nharaunda dzavo.
Mutemo wedu ndewokuti mari inenge yakolektwa nehurumende percentage iyoyo ndo inoenda kuthe 92 local authorities, asi havapuhwewo semari dzakafanana. Asi munofanira kuziva zvakare kuti hurumende zvezvi tiri kunetsana nevanhu kuti hatichada vanhu vanosenzera outside, yatingati outside the fiscus, vanhu vasina chavanobhadhara kuhurumende.
Vagari kumaruva vanosungirwawo kubhadhara mari yemitero dhora rimwe chete rekuamerica pamunhu anenge apfuura makore gumi nemasere iyo inobhadharwa kuna sabhuku. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Aleta Muzorewa vanova ivo vari kushanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose panyaya yezvikoro zvavanokwanisa kuenda kunze kwenyika uyezve nemabasa. muri kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatitsana ngururo kuti mabasa api amuri kubata pari zvino
basa randiri kuita zuva nezuva ndichimuka ndichirara ndere kutumidzira information kuvana vekuZimbabwe kwese kwese kwavari kuti vawane chekubatana nacho kuti upenyu hwavo hunge huchienderera mberi uye kuti vakwanisewo kuzvichengeta nekuwana basa rinovapa upenyu hwakarurama.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri semudzimai ari muno muAmerica muchibatsirawo vanhu pasi rose?
Ini muno muAmerica ndakauya nepamusana pekuti hurumende yeZimbabwe yakandibhadharira chikoro vachibatana neAmerica 1983. Zvese zvaifanira kunge zvakaitika pandiri zvakaitika ndakawana upenyu hwakanaka muno muAmerica. Ndiri kutambirawo kamari kanoonekera kuti ndinge ndiri munhu ari kurarama muAmerica zvakanaka. Saka ini ndachizova mugari wemuAmerica ndakaona kuti ndine mukana wokubatsirawo vamwe vanhu kuti vawane chekubata sekubatsirwa kwandakaita. Saka zvakandipawo shungu ndichiona kuneseka kunoita vanhu kuti vawane mabasa kuti vapedze chikoro kuti vangowanawo upenyu hwakarurama. Handingati ndinoda kuti zviitwe nemumwe munhu, ini ndigere ndakangotarira. Ndakaona chiri chinhu chiri mumaoko mangu wokuti ndibatsire nepandinogona napo. Ndo zvakandiita kuti ndibatewo kandima kangu kandakabata ikakaka kubatsira vamwe.
Zvii chaizvo zvamunobatsira nazvo pari zvino?
Pari zvino zvakati wandei. Ndinoenda pasocial media paplatform iya inonzi LinkedIn yemaprofessionals. Ndinotsvagiridza vanenge vachiadvertisa zvinhu zvakaita mascholarships evana vanoda kuenda kuzvikoro kubvira kufirst degree kuita maPhD nemamasters. Ndinotumidzira information yakadaro. Ndichizosanganawo nezvimwe zvinobva kuUnited Nations zvinopawo kubatsira anonzi manonprofit organizations kumusha vanovati manongovernmental maNGO vanenge vachidawo kuti vaapply tumagrants netumari dzokuti vatange maprojects avo. Ndinowanawo information iyoyo ndichiisa pamaplatforms eWhatsApp nepaFacebook naipo paLinkedIn pangu. Saka zvimwe zvandinobatsira nazvo actually now that I think about vana vari munhu vanenge vauya vacho tinoedzawo kuti vange vachirarama upenyu husina kunyanyooma nyika ino yakaoma. Saka tinoedza kuti vana ava vadzidze kuti vanoshanda sei nevamwe muzvikoro, vanobudirira sei kuti vasanyanyotambudzika kuti havazi kumba, havana vanovasapota. Saka zvinhu zvandinosapota nazvo zvakati kuti asi shuviro yangu ndeyekuti vana vekuZimbabwe vange vaine chekubata pese pavari.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanogona kundiwana paFacebook pangu. Vanotevera zita rinoti Aleta Mujei Muzorewa. Profile yangu inoshare information dzese dzandiri kutaura idzi. Vogozondiwanawo paWhatsApp pangu. Namba yacho iri 702-245-1401. Ukaenda paWhatsApp pangu unotambirwa nemessage inokupa mainstructions ekuti uite zvinhu zvitatu. Chekutanga kukonekta neni paLinkedIn. Chechipiri kuenda paFacebook kuti uone zvinhu zvese zvandinenge ndichipostawo ipapo. Chechitatu ndechekujoina magrupu andinawo paWhatsApp anopa information dzese idzodzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa matanho ari kutorwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ekupinda munharaunda vachinzwa pfungwa dzevabereki pamwe nevarayiridzi pamusoro pemafambiro ari kuita dzidzo munyika. Tabata mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Tinotenda mukoma Jonga Kandebiri kufamba kwatiri kuita tichiita nhaurirano nevabereki nevarayiridzi tichinzwa muono wavo panyaya yedzidzo. Tikusarisa zvinhu zvakati wandei tichitarisa nyaya yelena welfare. Tichinzwa vabereki vazhinji vachinyunyuta kuti vakaomerwa mari dzavo hadzisi kukwana kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Tikada kuri kumamisha kumwe kune nzara yakanyanya havatorina chekudya. Vana vaya kana vasvika kuchikoro kuri kusvika kusina chekudyiwa zvakare. Chepiri tikona vamwe vagara kumba vakawanda vatikusangana navo vadrop out nekutadza kubhadhara maschool fees. Tichitarisawo nyaya yemudhorobha iri kutsviriridza nyaya yemaextra license kuti vabereki vachinji vari kuchema kuti mari yekubhadhara maextra license iri kuvaremera havasi kuigona. Vachikurudzira kuti dai hurumende yabhadhara varayiridzi. Varayiridzi vachichema nenyaya yemuhoro kuti mari yavo yavari kutambirawo ishoma. Dai hurumende yavapowo muhoro unoita kuti vakwanise kushanda basa ravo vakafara. Asi kune nyaya zveyanyanyonetsa yekarikulamu. Vazhinji vari kuti karikulamu dzakungochinjwa chinjwa. Mabhuku acho hapana, varayiridzi vachiti havana kumboudzwa kuti zvinoitwa sei basa ridzva ravapuya renyu karikulamu. Hakusati kuonekwa kuti basa racho rinobatwa sei. Uyezve mari yekusapota kuimplimenta karikulamu itsva zvikoro zviri kuti hazvina. Vabereki vari kuti ndivozve vava kubhadhara mari dzekuti nyu karikulamu iimplimend. Vabereki vari kuti vari kubhadhara sikuwa dzimwe mari dzekudzi kune zvivakwa zvinoda kuitwa nedistrict. Kune mafunctions akasiyana siyana avari kudzi vakontribute. Pamusoro zvepekubhadhara ivo dzidzo yevana iyo yavagara vari kutoomerwa nekubhadhara kwayo. Asi chizhinji chatanyanyoona inyonga nyonga mueducation sector iri kupupurwa nevabereki nevarayiridzi pamwe chete.
Saka zvamuri kuwana muchakurudzo iyi munozozvishandisa kupi uye zvinozobatsira nenzira ipi mukuwandudza dzidzo yemunyika?
Ongororo iyi iri kuda kutibatsira kuti tiumbe evidence yakakwana yekuti ndezvipi zviri paground kuti kana taakutaura nehurumende kana tichinge tichitsvaga mainda vengeance tiri kunyatsoziya zviri paground. Chechipiri haisi ongororo chete, kupanana mazano nevabereki kuti nyaya yeeducation haisi yemunhu umwe chete, haisi yeamalgamated roads yacho ino Zimbabwe, inyaya yemwana wese weZimbabwe. Mukatarisa imba inonga imba yega yega munyika itori nemwana anoenda kuchikoro. So tinenge tichida kuti kana tabatsirana kugadzira masolutions tozoita chirwirangwe zvekuti tiapproach vanhu vane masolutions kuti vagadzirise. Dzimweni dzenguva tiri kutosanganawo nemasolutions hatiri kumba tagadzirisa pamwe chete nemacommunities, achisiya atogadziriswa mucommunity imomo. Madambudziko mamwe avanenge vainawo madiki diki ari kusara achitogadzirika.
Muri kushanda nehurumende here muongorori hamuri kuitai?
Hurumende yedu tinoshanda nayo zvakanyanya. Ingaisiye zvitanda munzeve asi tinoramba tichirwisa kusvika zvitanda izvozvo zvabva vachanzwa. Zvatichazvishandisa mukatarisa tine magwaro atiri kugadzira. Mamwe tiri kusiya pamaschool at school level ekunyunyuta kwedu nekutogadzira misangano yekutosangana nemaleaders ezvikoro kwatinenge tanzwa kuti kune dambudziko. Matambudziko achitogadzirika. Tinotori nenhaurirano dzatiri tichizoita nemalocal authority tichivapa mapetition tichigadzirisa nyaya idzidzo. Kucentral government tagara tine misangano yatinomboita. Tinotora zvese zvatanzwa tichange tichizvishandisa imomo. Tinenge taane atinoti mapolicy brief anozopa guidance kuhurumende kana ichinge yada kuteerera dzidzo yedu yenyika yosumudzirwa.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, mumwe muimbi wechidiki achiri kusimukira Roin kuda kwasheka Chiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ari kufarirwa zvakanyanya nevanhu vakawanda pamasaisai esocial media nedzimbo dzake idzo dziri kuita mukurumbira zvikuru pamadandemutande nepanhepfenyuro dzakasiyana siyana munyika. Pasimon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Dzimbo dzaOriano dziri kuita mukurumbira pare zvino dzinosanganisira kubara mambo, makarima mupoto nekamwe kanonzi ndakuda super glue. Oriano anoti ari kufara zvikuru nedano raasvika nemimanzi yake iyo yanoti yakatangira mukuimba mukereke.
Ndokufara zvisingaiti nekuti manzi yangu iri kutambirika. Ndokuti ndakafambo apo neapo ndokunzwa Oriano. Ndakatosvikawo apo zvotonzwa Oriano. Haiwa ndinozvitenda. Asi ndichitoriwo mudiki tichiri kutozama, tichiri kutoshingaira kuti tisimuke tisvikewo pane vamwe vakakunda kare.
Achipindura mibvunzo yevakawanda yekuti izvi rake rinoita serakarerekera kune remuimbi ane mukurumbira Ja Prezer, Oriano anoti muimbi uyu Ja Prezer ndiye akamutsa chipo chake.
Isusuwo takatarisa mukoma Ja Prezer munhu mukuru zvakanyanyisa zvekuti tinotovawo chishuwo chedu kuti tisvike panenge vari saizvozvo. Saka kana muchinzwawo kuti izwi rangu rakarekereka, aiwa tinozvitenda kunzwa kwenyu, hatingadzivisi. Asi vanhu vakuru vaya.
Mumwe wechidiki anofarira dzimbo dzaOriano ndiKeith Tavarwisa uyo anogara muHarare. Tavarwisa anoti anonzwa kusimudzirwa nemimhanzi yaOriano.
Oriano inini anondigonera, music yake inoti motivator asingaite, inoti dzika chiropa, chiri panovabereki, chiri panovadiki, kozi haina zvinyadzi. Yaanogona.
Vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachishandawo semudzidzisi wezvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti muimbi uyu ane mikana mikuru yekusimukira nemimhanzi yake sezvo achiimba musambo unofarirwa nevakawanda munyika.
Anotaridza kuti ane future yekunyatsobudirira nemusic yake, nokuti munhu kuti unyatsobudirira munyika yaunoimba unofanira kuimba music inoenderana nenzvimbo yauri, inonyatsokuti vanhu vanoiti vakaiteerera vanonzwa kuti yes, iyi ndiyo yatingati imusic yedu. Saka ukaona sesungu yakaita sandakuda unonyatsoona kuti Oriano ari kuimba zvinonyatsoita maungira muhana dzevateereri vake vemuzimbabwe.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vanoti sangano ravo riri kugadzirira kuzoita zvirongwa zvekudzidzisa vaimbi kushandiswa kweunyanzvi hwechizvino zvino kuti vawanewo pundutso mumabasa avo.
Kudzidziswa nezvine chekuita nemashandukiro ari kuita technology yeart. Saka tiri kuti gore rino iri uyai muregister, mapromoters ngavauye varegister vachirinyuwa malicense avo, nekuti hazvisi kuzobvumirwa kuti paitwe maevents nemapromoters asina kuregister.
Oriano uyo akaberekerwa muHarare anoti akatanga kuimba achiri mudiki muchechi anopinda apo ainge achiri kuchikoro chedzidzo yepasi. Anoti wacharamba achiimba kuchechi yaasina kuda kudura nezita, uye kambo kake kekutanga kakaburitswa muna 2019. Oriano akabatanawo nevamwe vaimbi vanosanganisira Pop 10 pakuburitsa kambo kanonzi Akunamata ako kari kufarirwawo nevakawanda. Oriano mutambi anoitawo nyambo dzekusetsa veruzhinji kunze kwezvemimhanzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vagari vemumusha wechitungwiza reChitrest rinoti richagara pasi nekanzuru yechitungwiza pamusoro peurongwa hwayo hwekuda kuputsa ruzhowa kana kuti majurawall achawanikwa akavakwa zvisina mvumo. Vanorwira kodzero dzevanhu vopamaonero avo padanho rakaziviswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuti vachaendesa kujeri reGuantanamo Bay kuCuba vanobva kunze vasina magwaro ekugara muAmerica vachasungwa vaparadzi mhosva. Muimbi Roin kuda kwashe kachiko uyo anozivikanwa nerekuti Oriano ofarirwa zvakanyanya nevateereri zvichitevera nziyo dzake dziri kupisa pamadandemutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumireiku. Tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku.